Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inokurudzira hurumende kuti iteerere zvichemo zvevashandi.
Kuna vamunangagwa takavanyorera tsamba seboka rechitungiza Resident Stars tichikumbirisa kuti pavari kuitawo budget ra 2021 vatiisirawo mari inokwanisa kuti tikwanise kuwanikwa tichivakirwa redu dam. Zvino hazvino zvinotiitira nyore nekuti iko zvino tirikumvura tirikuiwana kuguta reHarare. Ende tirikunzwawo guta reHarare riri kuchemawo kuti harisi kukwanisawo kupawo vanhu vavo mvura yakakwana.
Vagari vechitungwiza vanonyora gwaro kumutungamiri wenyika vachikumbira rubatsiro panyaya yemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257, asi nezuro vanhu makumi mana nevatatu 43 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevatanhatu 66 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 8829. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi mapfumbamwe nevatanhatu 8096. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti harisi kufara nekutadza kuwirirana kwehurumende nevashandi vayo panyaya yemihoro. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti mukati memazuva mashoma aya mitengo yemagetsi, yezvekudya pamwe chete nemari yokushandisa mafoni zvakakwidzwa, asi hurumende haisi kuudza vashandi kuti mari yekubhadhara zvinhu zvese izvi ichabva kupi. Vamoyo vanokurudzira hurumende kuti kana ichiita hurukuro isamhanyira kumapepanhau isati yapedza hurukuro kana kuzivisa vainoita hurukuro navo zvainenge yafunga kuvapa. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima, avo vakaudza bepanhau reSunday News kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa havasi kuzopiwa mihoro yavo yepamwedzi pamwe chete nemabonus.
Semusangano unomirira vashandi and vakawanda tiri vanhu vane mhuri kana kuti tine vana vanofanirwa kuva vachienda kuchikoro. Asi zviri kuitika kuti pakati pevashandi vehurumende naemployer wavo hazvisi kufadza vakawanda. Hatizvisi kufadza isisu tinomirira vashandi, hazvisi kufadza vane vana vanofanira kuenda kuchikoro. Vana vakawanda vari kumanikidzwa kuti vanyore maexamination ivo vasina kumbodzidza. Saka tiri kushushikana negakava riripo pakati pePublic Service Commission nemaassociations anomirira vashandi vehurumende.
Chii chinonyanya kukunetsai panyaya iyi, Vamoyo?
zvinonyanya kutibata inyaya maitiro ya employer hurumende taona hurumende ichiti zvainazvo ino manyera kuma newspaper kana kuma radio kuti ndizvo zvatakwanisa kupa vasina kumbobvira vataura nevanomirira vashandi manegoshetero akadaro haisi manegoshetero akanaka kuti munhu atsvage sympathy kune ruzhinji rweZimbabwe kuti vanhu vavenge vashandi vanhu vavenge vamiriri vevashandi sevanhu vari kuomesa musoro zvinhu zvisina kunaka.
Imi seZCTU makamira papi sezvo zvinhu zvichiita sekuramba zvisina kugadzikana munyika zvikuru sei panyaya yevarairidzi yamataura iyi?
Isisu kutripartite negotiating forum patinosangana nawo maassociations anomirira vashandi vehurumende position yedu yakatojeka takati maemployers ngavabhadhare salary yakafanana nesalari yange iripo muna August 2018. Ndizvo zvatiri kuda chete. Saka hurumende kana kuti Public Service Commission ingangonzwisisa ipapo kuti vashandi hatisi kuda mari yakawanda. Tinoda mari taita mbira muna August 2018. Ndiyo mari iri kudidiwa nevashandi kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kudzokera kumaclasses, vakwanise kuenda kumastations avo, vakwanise kuenda kumavasa.
Imi sesangano rinomirira vashandi, chii chamuri kutarisira mberi uku uye chii chamuri kuronga?
Isisu sematrade unions takatozvipira kuti kana pakusvika panyaya yekutaurirana tiripo. Hapana patakaramba kusangana na employer. Hapana vashandi vehurumende pavakaramba kusangana nehurumende kana nepublic service commission. Musangano iri kuitiwa. Saka vashandi tiripo kuti tikwanise kuvatsirana kuti tisvike pachibvumirwano. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti employer achatonzvisisa zvinhu zvakatooma kunze uko. Matarifs emagetsi akwira. Taona matarifs emafoni akwira. Mitengo yezvinhu kumashopu yakwira. Zvinhu zvese zvichingopota zvichikwira. Zvisingakwiri chete ndiyo salari yemushandi. Ndizvo zvatiri kutaura patinosangana nemaemployers. Kuti ngavaedze kubhadhara mari inobatika kuti vashandi vakwanise kudzokera kumavasa. Tiri vanhu vane vana vanoda kuti vana vadzokere kuzvikoro vawane dzidziso yakasimba. Asi hatisi kuda kuti vashandi kana kuti vadzidzisi voenda kunogara chete kuzvikoro kusina zviri kuitika. Tinenge takutouraya mangwana revana vedu.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti CheatRest rinoti nyaya yemvura muguta iri haisisina kumira zvakanaka. Mutungamiri weCheatRest Muzvare Alice Kuvheya vanoti sangano ravo rakamirira mhinduro yegwaro ravakanyorera kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakumbira kuti vabatsirewo nekuona kuti chitungwiza inorangarirwawo panyaya ye budget ye gore rino uya kuti guda iri rikwanise kugadzirisa nyaya yemvura. Mzare kuvheya vanoti vagari vari kutya zvikuru mushure mokunzwa kuti chirwere chetyphoid chakawanikwa mune imwe nzvimbo muHarare. Pataenda pamhepo, mutauriri wemunicipality yechitungwiza valove more mayor vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi.
Muno muguta redu rechitungwiza taita dambudziko gurusa rekushaiwa kwemvura. Zvinova zvinhu zvakushungurudza isu vagari zvakanyanyisa, nekuti iko zvino takupedza nguva zhinji tiri mumitsara yekuti tikwanise kuwanikwa tichiona mvura kunove kumapublic bores. Uye zvekare mvura, mutengo wemvura uri kuramba uchikwira zuva nezuva nekushomeka kwawo, zvinova zvinhu zvisina kutimira zvakanaka, nekuti hatikwanise kuwanikwa tichitenga mvura zuva rega rega zvekare uye tichibhadhara kukanzuru.
Inga kanzuru pamwe chete nehurumende vanoti vari kuedza kugadzirisa nyaya iyi, munoda kuti vadini?
Chemo chedu kuhurumende kuna vamunangagwa takavanyorera tsamba seboka rechitungiza Residence Trust tichikumbirisa kuti pavari kuitawo budget ra 2021 vatiisirawo mari inokwanisa kuti tikwanise kuwanikwa tichivakirwawo redu dhamu. Zvinova zvinhu zvinotiitira nyore, nekuti iko zvino mvura tiri kuiwana kuguta reHarare, ende tiri kunzwawo guta reHarare riri kuchemawo kuti harisi kukwanisawo kupawo vanhu vavo mvura yakakwana. Zvinova zvinoreva kuti isusu kuno tirikungowana kachikamu chidikisa chekuti hachikwane mugari wega wega, ende zvinhu zvatiomera nekuda kwechirwere checovid-19 chirikwechi chinoda utsanana kuti tinge tichigeza nguva nenguva. Izvi zviri kutiomera nekuti hatikwanise kuti mvura yatatenga 20 RTGs 20 liters toramba tichingogeza zuva nezuva. Zvinhu zviri kutiomera, zvinova zviri kupinza utano hwedu parumananzombe. Uye tichitarisa guta reHarare uko kuri kubva mvura yedu yacho yatiri kurarama nayo, tiri kunzwa kune dzimwe nzvimbo dzabatwa chirwere chetyphoid. Zvino isusuwo kuno tisina mvura tiri kutovimba neHarare. Chirwere chetyphoid kana chekorera chikasvika kuno zvinotiomera, uye tinoparara upenyu hwedu huri panumananzombe. Taingoramba tichitungoramba tichikumbira tikungoramba tichidemba kuna vajulai moyo, kuna vamunangagwa kuti vatirangarirwo pabhajeti ra21 tivakirwowo dhemu redu, tikwanise kuwanikwa tichigezawo mushawa, tikwanise kuwanikwa tichicherawo mvura mumapombi. Iko zvino misana nemisoro yaneta nekuda kwekutakura migomo zuva rega rega.
Avo vange vari mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Masangano anoshanda akazvimirira anoti ari kushishikana zvikuru nekunonoka kupera kuvakwa kwedhamu reGwai Shangani Dam, iro rinofanirwa kuwanisa mvura guta reBulawayo. Kudzanai Musengi anoti panyaya iyi.
Masangano anoshanda akazvimirira ega akashanyira mazuva mashomo apfuura nzvimbo iri kuvakwa dhamu reGwai Shangani Dam, iro rinove makiromita 211 kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta reBulawayo mudunhu reHwange. Mutevedzeri wasachigaro wesangano reAlliance for Matabeleland and National Zambezi Initiative kana kuti amanzi amaisa kiledewa vanoti vanoshushikana zvikuru kuti kuvakwa kwedhamu reGwai Shangani kuri kutora nguva. Vanoti sangano ravo richishanda nemamwe masangano ari pasi pemubatanidzwa weMatabeleland Collective riri kuda kubatsira kuti kuvakwa kwedhamu iri kukasike kupera.
Dam wall yasvika pa8 meters. Vari kutiudza kuti izvi zvakatora 6 months chete kuti isvike ipapo, uyezve tataurirwa kunzi kusvika gore ra2022 inogona kunge yapera, yasvika pa72 meters. Saka isusu tiri kushushikana kuti sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti tisvike pachinzvimbo ipapa patiri, kana zvichitora such a short space of time.
Sachigaro wesangano reMatabeleland Development Initiative vaFreeman Ncube vanoti urongwa hwekuvaka Gwai Shangani Dam hwakavepo huchinzi ndihwo huchabatsira kupedza dambudziko remvura muguta reBulawayo. Vanotiwo masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemakambani anogona kubatsira hurumende pachirongwa ichi.
Project yacho yatora at 39% but yakatanga kudhara. So tikuto uona kuti as an organization inesu kuti tuzo kuna kutopetra seye kana kutitofunza edu kuti ma problems pana onde hapi kuti project izo kuna kutopera because yato ranguwa pana ma problems haka wandisa kubruwe wano wakuda mvura and vure yato na yo it was supposed kuti inenga yato watu wapo kwa 2021 nufunga but 2021 yato speak hao.
Mtezeri wemkuru anoona nezvekuvakwa kweGwaishangani Dam, Valusiyo Chayaruka, vanoti kubvira pakamutsurudzwa urongwa hwekuvaka gore rakapera, mudhuri wedhamu wakavakwa kusvika pari zvino, uri pachikamu chegumi nechimwe kubva muzana kuti upere. Vachayaruka vanoti vakuru vekambani yekuChina inove iyo kambani huru iri kushanda padhamu iri vakambodzokera kunyika kwavo vachiti kushaikwa kwemari uyewo kuveko kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuvhiringa zvikuru basa rekuvaka iri.
Tirikutarisira kunge tichipedza mune gore rinotevera muna 2021 kana zvese zvichinge zvakaringana.
Panodiwa 121 million United States dollars kuti mudhuri wedhamu upere kuvakwa. Urongwa hwekuvaka Gwaishangani Dam wakatanga mugore ra 2004 uri pasi pematevelen Zambezi Water Project Trust iyo yaitsigirwa nehurumende. Asi mugore rakatevera kambani yekuChina yaive kambani huru paurongwa uhu yeChina International Water Electrical yakabvisa midziyo yayo kubva panzvimbo iyi ichiti hapana mari yaive yaiswa mukutanga kuita basa. Hurumende yakazotora chirongwa ichi muna 2012 ichiti kuvakwa kwedhamu iri kwaive kwakakoshera nyika yose. Mugore rimwe chete hurumende yakasainira na chibvumirano che 864 million United States dollars ne China Export Bank chekuti dhamu iri rivakwe. Asi chibvumirano ichi chakazopera mushure mekunge banga iri rati raisagutsikana kuti hurumende yaizodzura chikwereti ichi. Mubajeti yegore rino kurukota rezvemari vamutuli Ncube vakaisa parutivi 400 million RTGS yakanangana nekuvakwa kwedhamu reGwaishangani. Munyori mukuru wemubatanidzwa weMatabeleland Collective amai Jenny Williams vanoti sangano ravo rakatora danho rekuti rione zviri kuitika paurongwa hwekuvakwa kweGwaishangani nekuti kune vamwe vanhu vane shungu dzekubatsira paurongwa uhu. Amai Williams vanoti hazvibatsire kuti vanhu vangoshora hurumende pamusoro pematambudziko ari munyika pasina zvavanenge vachiita kubatsira kugadzirisa matambudziko aya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAncious Masuka sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Vachitaura pane chiitiko chekukurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwisa chirwere cheCOVID-19 muBulawayo nemusi wechishanu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati hurumende inoziva nezvedambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri uye iri kuita zvose zvainogona pakurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kilohertz.
Tombo tarisa ziri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti mufundisi Shepherd Bushiri nemudzimai wavo Mary vakatiza kubva kuSouth Africa vakadzokera kumusha kwavo kuMalawi mushure mekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzine chekuita nemari dzakawanikwa nenzira isina kunaka. Chronicle rinoti vashandi vatatu vekanzuro yeguta reGweru, Wosaya na Louis Rufasha, pamwe chete na Sidney Mbewe, vakafira panzvimbo yavakaitira tsaona mushure mekunge vhiri remotikari yavo raputika motikari yavo ikarovera pamuti. UZimbabwe.com rine nyaya inoti vanhu vatanhatu vakadhirikirwa nemugodhi wemacheche mine kuEsgodini havasati vabudiswa mumugodhi umu kubva zvadhirika mugodhi uyu nemusi wechipiri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zwai kwa zwai wa shamara rive studio 7 ndoit kwa Melody Manyati ndiri muno mu South Africa kwa Zulu Natal ndinongotiwo panyaya ya munangagwa uyo ndoti ngachinjiwo maitiro ake takutodemba vamugabe vatakabvisa vaya November uno kuti vanga vatori nani ezvino vana vachakwaniseka na kuenda kuchikoro kuti vaitewo dzidzo vachangokura vari vana manzenza vasina kudzidza anongotiwo munangagwa ngaagadzisiwo zvinhu zvimire zvakanaka kana kuti ngabve ake ambopoosha misamukana timboona kuti zvinofamba sei nekuti haizva zvichaita izvi ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7 ndinoda kutaura ndichiti muZimbabwe hamusisina munhu akasununguka ari kuita basa rake akasununguka. Kudzvinyirirwa kwega kwega nekutya zvese imomo tichitangachitaura kumaticha, kumajenaristi, manesi, madhokotera naivo majaji chaiwo hapasisina munhu achaita basa rake akasununguka. Minyaya yezanu ZANU PF yashungurudza vanhu muZimbabwe.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari vestudio 7 vose. Ndinotaurawo hangu nyaya yematicha. Government yaomesera yatiomesera henyu vana vedu dzavangovamhuka. Kumaticha avavengereko. Ndadembe hangu vamugabe shuwa. Vamugabe vekoshesa fundo. Ramangwana redu richamuka rakadiko vana vedu vakasenda kuzvikoro. Vamunangagwa vatiomesera havo. Vana vavo vari kutodzidza izvezvi vedu sedzangu vamhuka. Ivo vanoda kutora advantage yekuti vana vavo vari kudzidza saka havana basa neupenyu hwevana vedu. Vakuda kutouraya future yevana vedu vamunangagwa. Asho ngavarege kudaro ngavape maticha mari.
Pastudio 7 mamukasei mamukasei. Ini zviri kuitwawo po chimono zvinondirwadza kusvika pakupedzisira. Kuiwo po chimono ndihamboita seiko. Ko Orega here kuita basa rake. Handiti ndiro basa rake rokutora nhau here. Saka vanoda kumupa rimwe basa here. Zvinoita zano zvakangooma hazvo. Mapurisa aya okupedirira vanhu mategasi mubhasi hatina zvitakambowa zvaakaitiwa. Obadhaya moyo chaiya hatina kumbowa achirambidzwa kupiwa mari yechibatiso. Kuiyewo upowa uchingona amboita seiko. Vari kuzama kumuvhundudzira kuti asatora nhau dzechokwadi. Manje upowa angaregi basa rake zve. Orega basa rake raakaendera kuchikoro. Hazviiti. Mamwe matongero amajaji awo zvamakurira majaji awo. Ane divi raakarerekera. Saka vanoreva kuti upowa uchingona ugara mujere iye asati atongwa nokutongwa kwose. Paachazotongwa agogara zvemujere vava kuda kumuita munhu womujere. Vasamuvhundudzira veduwe. Ngavarege mwana uyu aite basa rake.
Amuka sei kumuri yeZimbabwe matimanaisa nyika kutaura ndimufundisi moyo. Aiwa ndoda kutanga kutaura nepamusana pamai vakauraya vana vavo vanosvika vana vakavacheka nebango vapesera vapisira mukati medzimimba. Nawe yakafanana iyo inoisina kunaka inorwadza inoshungurudza zvikuru. norikana muno singa osangana matambudziko inga wakara muruma akusiya chiri muruma akusinga kudi kana inga vanhamo yakaita sei asisi kuti usike pakuti ure mwana kuti atingati zvimwe zvose vanhu vavhiringidzika pfungwa aiwa dzimwe dziringi dziri nawo yekurwadzikana kana kuvane kugumbutswa saka tirokurudzira zvikuru kuna nababa nana mai nguva dzose kuti kana bosinge manetseka regai kupedzira enga yenyu pavana regai kuuraya vana regai kuponda vana vana baba kana mudzimai kana achinga aita chipfambi kana mudzimai kana achinga ata achadi zvinane kuti mumusiya wakadari kwete kumufidzisa nevanoda kumurayira vana kana nemuvana amai kana murume achinga aitawo nenzira yaita nayo regai kutora upenyu hwevana zvinhu zvinotirwadza zvinotambudza mwoyo saka tirongori kuona vezimbabwe vari mukati menyika dzose ngatigonei kuzvidzora tirambe chingokumira mwari tibatsire
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakanyora paTwitter papo vachiita sekubvuma kuti vaJoe Biden vakanga vavakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vachibva vanyorazve vachiti hapana chakabuda musarudzo iyi chavari kutambira vaTrump vachiri kuramba kubatsira vaBiden nezvose zvinodiwa mukugadzirira utongi. Dr. Roderick Machekano vanoti vaBiden vari kuenderera mberi nekuumba hurumende yavo vachiti zviri kuitwa navaTrump hazvikonesi vaBiden kuita zvavanofanira kuita.
Tichitarisa mamiriro akaita vaTrump tinoona vaende mapata ari mubiri ravo anova ari kuvakakatira rimwe saidi vamwe vachivakakatira rimwe saidi. Ndosaka tichiona ivo vaTrump vachimboita kunge vanoda kunobvuma kunge vanoramba vachida kuramba kuti havana kuziwa. Manzwisiro atinoita nyaya iyi zvinonzi izvo vana vavaTrump vakomana vari kuti ivo imi baba musabvuma asi tonzwa une rimwe divi mwana musikana nemukuwasa wavaTrump vanenge vachiti aa baba kuziwa munenge makaziwa madi zvenyu kuti mudi muchibvuma mutiite zvetradition zviri kuvanetsa kugamuchira kuti ivo vakadyiwa asi tinoona kuti dzimwe nguva vanoita sekuti hatingati matanganyatsi kuti munhu wechikuru achingoti haungu ndakadyiwa zvinenge zviri kuvanetsa.
Maitiro avari kuita hapana chaari kukanganisa here mubato ravo kana kuti muhurumende mavo?
Maitiro avari kuita zvinhu zviri kukanganisa zvinhu zvakawandisa. Chokutanga tinoti ivo basa ravo nokuti vachiri president vanofanira kunge vari kuita basa asi maererano nenyaya yekuti vari kushushikana nenyaya yekudyiwa kwavo havasiri kuita basa ravo routungamiriri chairo chairo. Tikatarisa kunyaya iri kuitika kuti covid iri kuramba ichiendirira mberi hatisi kumboona vari active kuti vaite kuti izvo hurumende chinhu chairi kuita kuti idzivirire kuramba kumanhamba achikwira ecovid. Zvinoreva izvo kuti basa chairo havasi kuita. Mamwe maomarepublicans kune mamwe anotova ari kushushikana chaizvo nezviri kuitwa navaTrump izvi.
Takatarisawo rimwe divi kuna avo vakanzi ndivo vakakunda vaTrump vaJoe Biden vari kuzvitora sei izvi? Chii chiri kuitika muchikwata mavo?
VaBiden vanyatsoratidza iya yatingati maturity. VaBiden vari kuudza vanhu kuti aiwa vaperi nguva vachasvika panguva yekuaccepta kuti vakadyiwa. Nokudaro vaBiden havasi kumirira kuti vaTrump vazovafondera vachiti congratulations. VaBiden vaakutoita mapreparations ekuti izvo muna January vachiitwa inaugurated vanofanirwa kuita ivo basa sebasa hit the ground running. Ndozvavari kutogadzirira izvozvo.
Ava vange vari Dr. Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inokurudzira hurumende kuti iteerere zvichemo zvevashandi. vagari vechitungwiza vanonyorera mutungamiri wenyika Gwaro vachikumbira rubatsiro panyaya yemvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.